manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikumi 9 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inokunda musarudzo by election yekanzuro yekadoma ZANU-PF ichipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga.
Patanga kundirova nechimboma changa vainacho vanga vane mama chetsi muhomwe mama anga sombori muhomwe vanga vakabata maoko ende vanga vakawanda vakomana vachona.
Asi vakakundwa musarudzo iyi uye vari nhengo yeZANU-PF vanyambo vanoramba mashoko ekuti bato ravo raiita zvemhirizhonga. Tichakupaiwo zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa yakakunda musarudzo by election yekanzuro yakadoma yakaitwa nezuro bato reZANU-PF richipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga. Asi nhengo yeZANU-PF yakakundwa musarudzo idzi inoramba mashoko aya. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo yeMDC Alliance amaishora ichwara vakawana mavhoti mazana manomwe nemakumi masere uko vaLloyd Nyambo veZANU-PF vachiwana mazana matatu nemakumi matanhatu nerimwe. Sarudzo dzanezuro dzakaita mhirizhonga pane imwe nzvimbo yekuvhotera yepachikoro cherimuka 1. Amaichwara mudzimai wevaimbove kanzuru wemuwadhi iyi vaMichael Gore avo vakabviswa kuva kanzura nekuda kwekubatwa nemhosva yekukonzera mhirizhonga munandira gore rino. Amaichwara vanoti kukunda kwavo mucherechedzo wekuti vagare havana kufara nekusungwa kwemurume wavo vaGore.
Chandinoda ndechekuvatenda nezvinhu izvi zvavakaita. Vakaratidza kuti baba wavo vanova kansela Gore kana toti Alderman Gore vakarwadziwa nekusungwa kwavakaitwa chendeswa kujere vachipikira mhosva yavasina kupara. Apa vana vakanyatsoratidza kuti tarwadziwa asi wadi tichaidzosera. Endezve kunominatwa kwandakaitwa kuti nditi vana vakatofara. Vazhinji vacho ndo vakafara kuratidza kuti dai vanga vasina kufara ndifunge dziri zvaizobuda zvakadai.
Vanoti kukunda kwavo kwauya nemuseredzero wekushungurudzwa nemapurisa pamwe nenhengo dzebato reZANU-PF.
Inini panguva yekukampena tiri vanhu vaya vaya takanga tisiri sefu. Nekuda kwokuti tine pamwe pano pakanga pakungofremewa nyaya ukapinda uchitiko. Vachikampena vana vakanga vakunzi matituka mapurisa chingoendeswa nyaya dzichiendeswa mapurisa. Saka CID rakanga rakutodini rakungonzi kutambira nyaya dzongonzi isusu tiri kuvashungurudza vanhu veZANU-PF of which isusu tasingavadi tasingambovashungurudzi. For example pane musikana anonzi Bevale wandaifamba naye ndichibva kumariro. Ndakazopedzisira ndonzonzi Bevala tuka vamwe mai vachiwacha t-shirt yavo but yetu anga hapana paakambotuka.
Mumwe wevakarohwa nezuro uye vari nhengo yeMDC amaitendai Kokera vanoti vakarohwa nemboma muviri wose nevanhu vainge vaine mazipanga kana kuti mamaches.
Tanga kundrova. Ne chimbo machanga ina chuo vanga vani mama chetsi mumwe mamanga stumbori mumwe vanga kabata maoko ende vanga vakawanda vakomana vachona. Saka ndomaitikira zvakaita yayo. So vandirova takabva ndatsvaga imwe wei yekuti ndiende polling station. Ndokunodza mapurisa polling station ndozvaitika vakavisusu basa redu ndiri kugadha mupremise. Noti zviri kunze kwepremise. Vakati bati munogadha chii mupremise kana vanhu vachiona varifanira kuzovhota vakutadza kuya kuzovhota. It is their right kuti vauye kuzodi vauye kuzovhota. Zvikanzi hadhisipo ari chiaripo. Dhisipo akatomira kunze kwegedhe rechikoro chaivhoterwa ichocho. Pakatodarika futi imwe mota yachona yevakomana yemabhenzi nepamberi pake. But iye anga sitadzi unowo mota dzachona idzodzo saka ndokunge ana kuziva kuti chii ndo mota dzachona.
Asi nhengo yeZANU-PF yakakundwa vanyambo vanoti vagore avo vakabudiswa mujeri nechishanu ndivo vakakonzeresa mhirizhonga apo vakatenderera nzvimbo dzekuvhotera.
But what we can only comment is that
Bato reZANU-PF ragara ndiro rinosimbokunda musarudzo dzemabaya election dzakawanda dzinoitwa munyika. Ndakamirira Studio 7 kukadoma ndine Arthur Chigoriwa.
Watrem! Yo, cool it up guy!
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a pressure.
Now we're checking you.
My Instagram!
Yeah.
Ndapata matita. Ndapata munu wese matita. Doro tadira pazita pasa vari pazita pasa kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony Gedanso Fada. Makaterera Studio 7.
Waya Musa waya waya. Mufanzi hangu wandikandira mawaya waya.
Hurumende iri kukurudzira zvizvarwa zvayo zvinogara muBotswana kuti zvitenge mabhizimusi kumusha nechinangwa chekusimudzira upfumi hwenyika. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Hurumende yava Emerson Mnangagwa ine urongo hwekukwezva zvizvarwa zvenyika zviri kunze kwenyika kuti zvitenge mabhizinesi kumusha senzira yekubatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Umwe urongwa uhu wakaitwa neZuro Mugovera muguta guru reBotswana kumusangano wakapindwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muBotswana. Vachivhura musangano uyu zviri pamutemo, mumwe mukuru mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nekutenga nekutengeserana, amai Pevelini Musaka vakati chinangwa chemusangano uyu ndechekukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana kuti zvitange mabhizimisi akasiyana-siyana munyika.
Takatumwa nevakuru vedu His Excellency President Comrade Emerson Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe. Vakatituma kuti tizoita engage madiasporans vari kuno, maZimbabweni, vana veZimbabwe nemhuri dzavo vakura vari kuno, vamwe vacho vari kuuya kuzoshanda asi vachidzokera kumusha. But tauya kuchizotaura navo tinzwe zvitemo zvavo tione kuti tingabatsirane sei kuvaka nyika yedu yeZimbabwe.
Vakafanobata chinzvimbo chemumiriri weZimbabwe muBotswana amai Margaret Ruparanganda vakatiwo musangano uyu wainge wakanangana nekuvandudza upfumi hwenyika. Sachigero vesangano reZimbabwe Residents Association vamaike lokurwa kumire vakati hurumende inofanirwa kugadzirisa zvimhinga mpinyi zvinosangana nevanhu pamaboda.
Zvimura nemadepartments mamwe tinofanira kushanda pamwe chete kuitira kuti kana munhu achisvika paboda zvisave zvisanetse kuti ndiri kuenda kumusha. Munhu afarire kuti ndiri kuenda zvinhu zvangu kumusha. Saka izvozvo panofanira kuti pagadziriswe.
Mashoko avakurwa kumira akatinirwa navapoti tate vachiti hurumende inofanirwa kusunga dzisimbe mukugadzirisa dambudziko rekusabatwa zvakanaka kwevanhu vanoda kuita mabhizimisi munyika.
Chidova nacho pati zvinoitika on the ground zvakasiyana zvikabviswa zvatiri kutaura zvese izvozvo then akufosi tinopinda but at the moment it's very difficult to go in zvikunetsa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakapinda mumusangano uyu muzvare Pretty Ganyani vaudza Studio 7 kuti hurumende ikarerutsira vanoda kuita zvemabhizinesi muZimbabwe nyika inogona kubudirira.
Kana vasina kutiitira zvavataura muzuva ranhasi tichawanenge tichidzokera kwavari tichizoti zvamakataura musi uya hazvisi kufamba nemazvo sei nekuti zvinhu zvatiri kunyorawo pasi.
Munyori mubazi rinoona nezvekushanyirwa kwenyika vamonesu munoda vafa vanoti hurumende iri kuita zvese zvainogona kugadzirisa mamiriro ezvinhu munyika uye ndima iri kuoneka.
Tiri kuti tikatarisa nhamba yavanhu vanouya kuzoshanyira nyika yedu, tiri kuona iri kukura. Gore rapera ndo kwatawana nhamba yakakurisa kutanga kubva paindependence, takawana 2.578 million people vakauya. Saka isu tiri kutipapa mukana kuti vanhu vaite mabusiness ekuvaka mahotera, mukana wamalodge, mukana wama guest house.
Hurumende iri mubishire kuumba bazi izva richabatsira vemabhizimisi kusima mari dzavo munyika reZimbabwe Investment and Development Agency Bill, iro rinotarisirwa kurerutsira vanoda kutanga mabhizinesi munyika. Urongwa vakaitwa nemugovera waitsigirwa nesangano reEuropean Union rakabatana nereUnited Nations reInternational Organization for Migration kana kuti IOM Development Fund. Pakawana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980, Zimbabwe yaiwa nyika yairemekedzwa zvikuru sezvo upfumi hwayo hwainge hwakasimba. Asi nekutadza kutonga zvakanaka kuhurumende pasi pevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, upfumi hwenyika hwakatanga kuenda kumawere kumakore kuma 1990s. Izvi zvakazoipisisa muna 2000 zvichikwira, apo hurumende yakatanga kubvuta mapurazi evachena, izvo zvakapa kuti upfumi hugwadame. Nyika yakarasikirwa nevashandi vane unyanzvi, avo vakabuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro. Mabhizinesi akatangawo kuvhara vanhu vacharasikirwa nemabasa. Asi vamunangagwa avo vakatsiva vamugabe mushure mekubviswa pachigaro nemauto muna mbudzi 2017, vanoti hurumende yavo ine chido chekuburitsa nyika mumadhaka mairi. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Zimbabwe haikwanisi kubuda mumadhaka mairi kana hurumende yavamunangagwa isingaremekedzi kodzero dzevanhu pamwe nemitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muno muGaborone, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuSudan ashandisa utsi hunokachidza mukuparadza vanhu vanga vachiratidzira mugota guru reKhartoum, vachiti vanoda kuti munyika umu muve nehurumende isiri yechiuto. Mazana ezvuru zvevanhu vafora migwagwa yemukati meHong Kong nhasi, vachiratidza kusafarira kwavo mutemo uri kuda kudzikwa uyo unobvumidza kuti vanhu vaendeswe kuChina kunotongwa, izvo zvakonzera kuratidzira kukuru kwazvo kuutungamiri hunotsigira utongi hweBeijing kwemakore. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Waikwazi, mwuri ya Zimbabwe. Ndino mkamishira mchirongwa chedu cheve chidiki. Chandino kupakurai, sondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Na asa mchirongwa, tine urukuro na wa Moses Mbimbi. Ve kambani ye Friends of Education Africa. Abuwa ni chirongwa chakananga ndo kubatira ve chidiki. Munyika. Ngatiende kuna wa Mbimbi, kuitra kutinzwe zizere. Wa Mbimbi, ndino mkamishira mchirongwa mkoma zhurukufambe.
Ndinofara mkuu Mike, how are you?
Mushe, kana mchifara izi nesuwa tukufara.
Tukufara, zakanyanya, zikuri peti, wana mkana ukukura na mgu dae. Mwenye mchijema sae sae.
Dizwezozo, Mbimbi. Right, saka ndimika mune kambani ya kananga ya nukubatira uchidiki mnyika. Ti udewo zunzere pa msorope kambani yenyu, uye zhe zirongwa jamui nazo za kananga ya nukubatira uchidiki mnyika.
Friends of Education Africa I organize it ni kana kuti urongwa watinao watinopatisana nevechidiki zvikuru sei vari muzvikoro kasedza zvikoro vakagara kudzimba vari mumakereke vamuri mucommunity vakasiyana siyana zvatinofokata nazvo kunyanya tinotaura nyaya yecareer development. For example, tinotaura nemwana ari kuchikoro ari kuprimary school when they start to develop not critical thinking skills paari kutanga kuzvizvere zvake zvaakushowa kurongeka nekushapeneka kwazvinadzo mwana akufanira kutanga kuita tumwewo tumadecisions tinobatsira neyatinoti career development. Vazhinji vanozononoka vakuda kuti vava form 3 vakuda kubatsirwa kutizwa subjects nemubereki vasina kuidentifya maareas of high passion, high competence and also high value. Saka tinobatsira nenyaya iyo then kune nyaya also leadership and life skills training. Leadership and life skills training apa tinotarisira zvinhu zvakafanana nekuti tine utungamiriri hunobva pamunhu pache zvake sedunga munhu munhu anofanira kudzidza kuzvitungamirira iye ivhera asatatanga kutungamirira vamwe vanhu.
Ndamboverenga padande mutande apo uyezve mamboibata nyaya iyo yecareer development. Patinokurukura nezvecareer development apa tiri kunyatsokurukura nezvei
career development takatarisana of course sevanhu vanenge vane hurukwa hwavo tinoremekedza maprogram etatinawo asi kana tichitaura patinoti mongo weFriends of Education Africa tinenge tichibata yatinoti career development. Career development iyi tine atinoti matopic kana kuti nhanganyaya dzatinotarisana nadzo. Chekutanga ndechekuti chii chinonzi career planning. Zvakanakirei kumbofunga nekuronga nezveremangwana rako chimbori chii ichochocho ndozvinhuzvatitidzidzisa vana zvecareer planning. Chechipiri tine yatinoti mindset and goal setting kusetawo pfungwa dzako nekuva neurongwa hwokuti ndingaachivhe sei plani yangu yeupenyu hwangu ichiri mudiki.
Zvino vazhinji vechidiki munyika vari kuchema-chema vachiti munyika hamuna mabasa. Saka chirongwa chenyu ichi checareer development chinovabatsira here?
Chokwadi chaicho kuti tisi mabasa hakuna zvachose zvinobvire vanhema. Munogona kundibvunza kuti sei madaro uyezve mabvunza munhu akaonaka kuti programu yenyu inobatsira sei. Ndakushayikwa muvana vechiduku mazuva ano chiri chinonzi creativity. Mazara macopycats vaya vanoti ndingari kuita zvakati zvakatiende kutoita izvozvo izvozvizvi tanga tichiita magemu anonzi maindigenous game. Pfungwa yekuti tingaite sei kuti tiwane running point sevana veZimbabwe tiwane mufaro macorporate akutojoinira tinovasikana vakutotoshandisa vanoti uya vachimhanya vachinotsvaga vachinomaketa vachinoita sei vachinodi vachinodi tinocreata employment.
Aiwa takunzwa zvakanaka vambimbi vanoda kuwana ruzivo ruzhinji pamusoro pekambani yenyu uyezve zvirongwa zvanoinazvo vanofanira kuenda upi?
Okay. Isusu tinowanika pakarigamombe mu50 floor. Namba dzefoni dzinoti idzo 0773585155. Tinowanikawozve pafacebook, patwitter, tinowanikazvewoso pawebsite.
Aiwa vaMoses Mbimbi vekambani yeFriends of Africa Education tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa mudhara. Tinotenda.
Aiwa tinokutendai mukoma wangu.
Hama dzangu, tasvika kumagumo echirongwa. Ngatisanganei padande mutande apo patwitter uyezve painstagram @bigmike3 bigmyke3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzikurukure panapa pazvirongwa zvedu zvechidiki unokwanisa kundinyorera ipapo bigmike3 patwitter. Twitter nepa Instagram. Tosangana nemuswe chipiri pachirongwa The Connection. Chirongwa chedu chakanangana nokubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro ndini Mike Hove. Bye bye.
Uyo anga ari wechidiki weStudio 7 Mike Hove nechirongwa chake chinosangana chinokutarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Tinotenda zvikuru Mike. Iye zvino tochienda kuna Tanono Kawande achitipa chirongwa chezvechitendero.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodipa simba.
Ini nonzi Reverend Chibuda, Stuart Chibuda, ndiri weMethodist Church in Zimbabwe, ndiri kushamba Circuit Panda Gweru District.
Vatendo mumzvimbo venyu vakawanda.
Ya, vakawanda because the 24 societies and vatendi vacho vari around 1200.
Chinokufadzai kushanda mudunhu iri chii?
Cooperation ine vatendi vandinoshanda navo mubasa ramwari vanonzwisisa kuti vane nzvimbo mubasa ramwari saka ndozvinondifadza.
Vatendi vanouya here nezvinovanetsa kwamuri?
Ya, vanouya nezvinovanetsa kwandiri vakasiyana siyana.
Zvinonyanya kunetsa vatendi zvakaita sezvipi?
Zvakasiyana uye zvine malevels. Zvimwe zvacho zviri so deep socially, zvimwe zvacho nawo ndezvimwewo zvinongori common like my economic sectors. Izvozvo ndo zvatinogona kushare. Zvimwe zvinenge zviri deep neupenyu hwavo, zvimwe zvachona hatizogoni kuzipublish.
Vanhu vari kubuda mumachechi, munofunga kuti chikonzero ichi chii? Nekuti tinoona vanhu vazhinji vachibuda mumachechi.
Ya, vanhu vanobuda mumachechi for various reasons. Vamwe vanobuda because zvinhu zvavanenge vachitsvaga muchechi vanenge vasingazviwani. Example, kana munhu achifarira kuona achifarira zvekuprofitwa profitwa, unozoona achibuda kumamainline chechi zvakaita sesana naMethodist. Munhu anofarira zvekuprofitwa profitwa hatidi comfortable nekuti hatiiti izvozvo. Kwoitawo vamwe vanobudawo for various reasons kuti kamwe pane kwaanofunga kuti kuri betawo kudarika kwaanenge achipinda.
Reverend Chibuda, mazuva ano upenyu hunoita zvokuti netsei. Uku kune zvemari zvinonetsa, kune kwokugara panonetsa, kwozouyawo zvamabasa. Nzvimbo yaMwari pamatambudziko ese aya anosangana navanhu iri papi?
Nzvimbo yaMwari iri so clear, baba, muBhaibheri. Mwari vakatipisa takatosiyana, tine malevels akasiyana eupenyu. Vanhu vamwe vakasikwa vari vapfumi, vamwe vakasikwa vari varombo. Vapfumi vakasikwa kuti vagobatira varombo. Saka muchechi zvinhu zvatinodzidzisa izvozvo kuti varombo vanofanira kuwana kurarama kwavo kubva pavapfumi. Vapfumi vakapuwa upfumi naMwari kuti vagone kubatsira varombo. Saka ndo nzvimbo yaMwari muchechi.
Kumutendi anouya kwamuri ave kubuda muchechi achiti anamatira utano hwake, anamatira utano hwehama yake, anamatira nyaya dzemari, nyaya dzamabasa nezvimwe zveupenyu, asi hapana chaita nani, munomuti chinyi mutendo wenyu uyu?
Isusu as Methodists we believe in scriptural holiness, kana kuti utsvene hunobva muBhaibheri. Saka ndoratinonyanya kushandisa Bhaibheri kuti munhu ari nzwisise. So tinomutsicha kuti Mwari haaregedzi kupindura vanhu vake, asi pakupindura kwaMwari dzimwe nguva kana Mwari paanoti titimirire mhinduro, vamwe vanoona fanika aregedza kupindura. Nokuti mhinduro yaMwari anoti yes kana iri emergency, anoti imbomira kana isiri emergency. Ina anoti no kana kuri kuti uri kunamatira chinhu for wrong reason.
Pane zvamunoita here mudunhu iri, kana kuti pane zvinoitwa navatendi venyu mudunhu iri zvokubatsira chechi kana kuti chechi kubatsira vanhu?
Kucommunity muchechi medu tine ine committee inonzi Christian Social Responsibility. Committee iyoyo inobatsira vanhu vari mucommunity vanotambudzika. For example, izvozvi tine vana vatiri kubatsira as Methodist Church in Samba Circuit, vatiri kubhadharira maschool fees nekutengera mauniforms nemabhuku. Infact tingangoti vana vacho ivavo vatori vana vechechi vatiri kuchengeta sechechi.
Mubasa renyu umu munofanira kuva neimwe vhesi inoramba ichiuya pamuri muchiita basa, inoramba ichiuya mupfungwa dzenyu, ingava ipi vhesi yakadaro?
Ini vesi inongo nyanya kungonditaka ndiyoyo kuti kana tichiona vanhu vanotambudzika ngationei ishe Jesu nokuti vanoti wakandiona ndichitambudzika ukandiona ndine nzara ukasandipa chokudya ukandiona ndina chokupfeka ukasandipa chokupfeka kwanzi vanhu vobvunza kuti takakuonai kupi zvozvichero kune mudiki wamakaona asina chokupfeka mukareka kupa chokupfeka makaregera kuitira ini oti kune vanenge vakaita zvakanaka anoti tipindai makaita zvakanaka makandiona ndine nzara mukandipa chokudya mukandiona ndiri mutorongo mukandizvizvipira voti takazviita kupi zvonzi kuna ivavo vamakazviitira ivavo makaitira ini so that vesi inondidriva zvikuru panyaya dzechristian social responsibility church ine nzvimbo mukati mecommunity
kana pane vanoda kutaura nemwi pamusoro pezvamataura izvi vanokubata ipapi
vanondibata pa 0772612749 iyoyi chero pawhatsapp inoita iyoyo email address yangu vanogona kundipata pana schibuda@gmail.com
Reverend Chibuda tasvika kumagumo echirongwa nhasi pane mashoko ekupedzisira here amungada kupa vatendi nevateereri vedu
ngatinamatirei vanhu vanotambudzika nokuti mwari wakatiisa kuetepoti tive vamwe vanhu vari bheta kudarika vamwe saka tivarangarire vanhu ivavo nokuti patinovarangarira tiri kurangarira ishe Jesu
aiwa tinotenda nemashoko ayo avo vanga vari Reverend Stuart Chibuda veMethodist Church of Zimbabwe Gweru District Shamba Circuit tinoimba kuti mafadzwa nechirongwa chedu nhasi tinenge tiinemi zvekare zvondo rinouya tichiita dzimwe nyaya dzezvechitendero ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC
tinotenda zvikuru Tanonoka nechirongwa chako tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu munhau dzemitambo zvabuda mumitambo yekasolaga premier soccer league yatambwa nhasi zvamira zvakadai Dynamos FC 0 Manika Diamonds 0 Tero 1 0 Black Rhinos 2 Mushowani Stars 1 Blawayo Chiefs 2 Wange 1 Triangle United 2 pamutambo wehushamwari hwakatambwa nezuro manheru munhandare yestephen keshi kunigeria pakati penigeria nemawarriors zvikwata izvi zvakaita mangange 0-0 mutambo uyu waivewe kupedzisira mugadziriro yemawarriors yekuenda kuegypt kumakwikwi eafrica cup of nations ayo ari kutanga musi wa21 mwedzi uno
takamiririra matrizi tiriko kumango madhepoti kumafrance ngetorinongo chimbisa chaiyo iri chaiyo ichaiyo zvidzivire kana iriyo talian yo eyo roto madirinotangira kutoka ugu 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 madirinotangira kutoka ugu 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 madirinotangira kutoka ugu 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 madirinotangira kutoka kutoka kushangu madira tigira pamusoro senge dengu uri kone rako nenge ndiri kone rangu rimwe ndakariona rine mavara enungu rinotangira kutoka zvaviri zveizvezvi kuda wakatsikirira kune vachazonzi marundirira
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi MDC inotungamirwa navanelson chamisa inokunda musarudzo yebyelection yekanzuro yekadoma zanup f ichipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga asi vakakundwa musarudzo iyi vari nhengo yezanup f vanyambo vanoramba mashoko ekuti bato ravo rakakonzera mhirizhonga zimbabwe yokwezva zvizvarwa zvezimbabwe zviri kubotswana kuti zvidzoke kumusha kunotanga mabhizimusi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ivai nesu zvakare mangwana mangwanani anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiire ndiri muwashington dc ndekusiyai mina gifts dube
Soku izika disenda.